Magweta ava Munangagwa asvutsa mapepa kudare reconstitutional court achipikisa chikumbiro chavachamisa chekuti zvakabuda musarudzo dzemwedzi wapera zvisendekwe parutivi. Vachamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro vachiti ndivo vakakunda musarudzo iyi, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vaMunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Rimwe remagweta vaMunangagwa uye vari munyori anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vatsinhira kuti vasvitsa mapepa avo kudare.
Tafaila mapepa takamirira President Emmerson Damso Munangagwa tichiratidzira kudare kuti izvo vana vachamisa vakakundwa maelections zviri pachena, vari kutambisa nguva yevana veZimbabwe. Vanoda kutokanganisa kuti President Munangagwa vagadzire magarire enyika vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Pari zvisinei tosiya nyaya dzakawanda kudare kuti ringoona kuti tiri kutambisirwa nguva yedu neveMDC vakadyiwa maelection. Havana kukumbira kuti mavhotsi atariswe, havasi kuti dare ritariswe mavhotsi kuti vanhu vakavhota sei. Saka isinoziva kuti sarudzo ndeya mavhotsi. Mavhotsi kana akawanda President Munangagwa ndo anonzi vahwina. Saka ivo matechnicality avari kuda kuuya nawo hatizivi kuti anobva nokupi. Saka tine chikwadi chokuti nyaya yavaisa kudare tineiwina seZANU-PF.
Vamangwana vati mapepa avasvitsa kudare anotsinhira zvakataurwa neZEC kuti vaMunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vakati vanotarisira kuti nyaya iyi haifaniri kutora nguva paichanzwikwa mudare.
Zvavari kutaura kumanewspaper zvakasiyana nezvavari kutaura kumatare. Dai manotarisa zvavari kutaura kumatare zvakasiyana. Havana kumbotaura nezvamav11, havana kuunganidza mav11 vari kutaura nezvavo. Dai vakanga vaunganidza each and every v11 repa polling station yoga yoga vachiti aya mav11 aya tikaherengedza anoti pafiga yakati, yakasiyana nezvakataurwa neZEC. Havasi kudaro, ZEC iri kutaura yekuti takaverenga mavhotsi tikaona vaMunangagwa vakakunda vachamisa. Saka ZEC inenge ichitsigirawo kuti maelections akafamba zvakanaka, President Emmerson Munangagwa ndo vakakunda.
Magweta vaMunangagwa akamboedza kusvitsa mapepa avo nemusi wemuvhuro, asi akawana dare reconstitutional court rakavhara sezvo raive zuva rezororo. Zvichitevera kusvitswa kwemagwaro aya, vachamisa vane mazuva matatu avanosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kupindura zvaiswa mudare navaMunangagwa ndo kana vachida kuita izvi, uye vanofanirwa kuisawo zvizere misoro yenhanganyaya yavo kana kuti heads of arguments. Kana izvi zvichinge zvaitwa, dare rinochitanga kunzwa nyaya iyi. Dare reconstitutional court rinofanirwa kupedza nyaya iyi mukati memazuva 14. Zvichakadai, mutungamiri wemubatanidzwa wecoalition of democrats vaElton Mangoma, avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiriri wenyika vakakundwa navaMunangagwa navachamisa, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita yezvakabuda musarudzo inoratidza kuti vaMunangagwa havana kuwana mavhoti akaziviswa neZEC, vachiti ongororo yavo yakabudisa pachena kuti vaMunangagwa havana kuwana mavhoti anokodzera kuti vagadzwe semutungamiri wenyika. VaMangoma vati panotofanirwa kuitwa sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika pakati pavaMunangagwa navachamisa. VaMangoma vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti vaMunangagwa vakawana mavhoti zvikamu 40 nezvisere zvine zvidimu zvinomwe kubva muzana kana kuti 48.7%, uye vachamisa vakawana zvikamu 40 nezvisere zvine chidimu chimwe chete kubva muzana kana kuti 48.1%. VaMangoma vati vachasvitsawo mapepa avo kudare mangwana sezvo vari mumwoyo vanhu vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakanyorwa pamapepa navachamisa kuti vape mhinduro dzavo kudare pachikumbiro chakasvitswa navachamisa kudare reconstitutional court chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi.
Ito ndosaka tenge tati isusu tenge takatopokana nazvo tichiti zvenge zvabuditswa neZEC zvenge zvisina kumira zvakanaka, taitoda kuti tione maauditor anozotitaurira kuti zveshuwa ndizvozvo. Asi nenhamba dzatakazoonawo neumwe umbowo tazoonawo nemumapepa maachamisa anga arimo, isu tiri kuona kuti nhamba dzakawanikwa newese hapana akawana na 50%. Saka tichiona isu tinoona kuti ingovango yenyaya yekuti paitwe runoff.
Kunyange hazvo mashoko avaMangoma achipesana neavachamisa yekuti vachamisa vari kuzviti ndivo vakakunda musarudzo, pane kuwirirana pakati pevaviri ava panyaya yekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Pasi pebumbiro remitemo, dare reconstitutional court ndiro chete rinopa mutongo panyaya dzakadai, uye zvaratura hazvipikiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.